This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 24 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatingadyi machiyoyo, machiyo haina zvainototipa muupenyu. Mbozi machiyoyo inotoita ivo zvavo ndovari kuguta nazvo, vakaguta kare. Towedzera kunzi pamachiyo vakatoba kudhara 15 billion. Dei vakatoita machiyo kutoratidzira kuti mugabe wacho ngaatipe 15 billion vadzore mari dzavakaba.
ZANU-PF yoita gadziriro yekufora muHarare mangwana, vamwe vachiti vari kumanikidzwa.
Fundraising takaita seManicaland province kumashamwari atinawo seYouth League yeZANU-PF. Tikaita fundraising kuvatungamiriri vemubato medu, tikapuwa enough resources. Hakuna kana munhu akamanikidzwa kubhadhara kana sendi.
Asi veZANU-PF vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Murairidzi weMawarriors Callisto Pasua odoma chikwata chichamirira nyika makwikwi eChan 2017. Indyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vakawanda vanoti havasi kufara kuti bato reZANU-PF riri kuvamanikidza kuti vanofora muHarare mangwana vachiratidza rutsigiro kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, ivo vasina mabasa ekuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mumwe mutsigiri weZANU-PF uyo angoda kudaidzwa nezita rekuti Chamunorwa ati anogara kuchitungwiza audza Studio 7 kuti haasi kufara nekumanikidzwa kunofora mangwana.
Vatungamiriri vebato redu reZANU-PF vari kutimanikidza kuvhara misika yedu. Panova ndoo pane raramo yemhuri dzedu. Tiri kunzi mangwana munhu wese tinofanira kuti tiende kumachi. Apa nguva yatichaenda kumachi tiri kuenda kundomacha tichitsigira mutungamiriri wedu, ndiye mutungamiriri wedu vaMugabe. But taingofungawo kuti munhu anenge akasununguka ndiye anokwanisa kutanga achienda ikoko, because kana vaakuita zvokuti ngatiende ikoko, kana ndobva ikoko mhuri inenge ichida kubhadharwa mafizi, ndoda kubhadhara marenda wazike zvino mwedzi wapera.
VaElliot Munemo, avo vanotengesera mumusika une mukurumbira unotengesa mbatya unozivikanwa nezita rokuti mupedza nhamo, vatiwo vechidiki veZANU-PF vasvika pamusika pavo nhasi vakavati misika yose inofanirawo kuvharwa mangwana kuitira kuti munhu wese anotengesera pamusika uyu une zviuru nezviuru zvevanhu vanotengesera panzvimbo iyi vanofora nevamwe mudhorobha mangwana.
Ini ndotengesera mupedza nhamo. Ndashamusika tauya tichiudzwa nereadership zano kuti no, mangwana izuva remachi, saka munhu wese ari kunge achimanikidzirwa kunge anga ari kumachi. Asi isusu sevanhu vanorarama nekutengesa nele everyday, ndopanobva chikafu chemhuri, ndopanobva mari dzemarentals, zvinhu zviri kutibata zvisingaite kuti tikuita zvekufoswa kuti tiende kumachi.
Amai Lokadia Nachi, avo vanotengesera mumigwagwa yepakati pedhorobha reHarare, vati vechidiki vanga vakapfeka mbatya dzine mufananidzo yemusoro wavaMugabe vakakunga chibhakera, vasvika pavanotengesera vachizivisa nezveurongwa hwamangwana.
Haisi zvokunzi ngatipe mumugwagwa tichienda kumachi hazviiti, bhozi. Hatingadyi machiyoyo, machiyo haina zvainototipa muupenyu. Bhozi machiyoyo inotoita ivo zvavo ndovari kuguta nazvo, vakaguta kare. Towedzera kunzi pamachiyo vakatoba kudhara 15 billion. Dei vakatoita machiyo kutoratidzira kuti mugabe wacho ngaatipe 15 billion vadzore mari dzavakaba.
Mumwe mugari wemuHarare vaDenford Zindoga vati vechidiki vazhinji havana mabasa, saka vaone zvakakodzera kuti vanoratidza rutsigiro kuna vamugabe vave nemakore makumi matatu nematanhatu vari pabasa. Vati chave kudikanwa ndechekuti hurumende igadzirise nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa, kwete kuti vechidiki vaende vachinofora mudhorobha vachiti kufora uku kuedza kuvanzurudza kusawirirana kuri muzanu PF panyaya yekuti achatora matomo kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro ndiani.
Tiri kuona kuti dambudziko riripo ndokuti pachavo vakundikana nokukura kwavaita nevanhu vari kuramba vachivasunda kuti varambe vari panzvimbo iyoyo, zvoreva kuti ivo pachavo vacharamba vakabatirira pachinzvimbo ichocho, isusu vanhu tichitambura paground.
Zvichakadai, munyoro anoona nezvegwara remusangano kana kuti Police and Research muboka revechidiki reMDCT vaCaston Mateu vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuvandudza upfumi hwenyika kuitira kuti vechidiki vakawanda vawane mabasa, kwete kuswera vachiforera munhu akwegura savamugabe avo vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa.
Ivo vanhu vacho vari kunzi vauye kunoku havana mari dzebhazi dzekuya kunhu kwacho, havana mabasa. Saka isiri kuti no, instead yekuwesta 600,000 yaweswa kuti vanhu vatore mabhazi, zvimwe zvikoro zvavhariswa zvakatorerwa zvifambiso zvavo, we are very much against that.
ZANU PF inoti iri kutarisira vanhu vanosvika miriyoni imwe chete kuti vafore muHarare vachiratidza rutsigiro kumutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, rimwe sangano revechidiki muBulawayo riri kukurudzira vechidiki kuti vaende kunoratidzira kusafara kwavo nematongero ari kuita vamugabe uye kuvakurudzira kuti vaende pamudyandigere. Mutoro wedu enhautaura Ishava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muBulawayo nhasi, mukuru weYouth Advocacy for Reform and Democracy kana kuti YARD vaDelight Wenge vati vechidiki munyika vanofanirwa kushandisa mukana wekuratidzira uku kuti vataurire vamugabe kuti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika, ayo ari kuita kuti vechidiki vashaye mabasa ukuvo veruzhinji vachidya nhoko dzezvironda. Vavenge vati vechidiki vanofanirwawo kuudza vamugabe pachena kuti nguva yavo yekuenda pamudyandigere yakwana.
Tiri kukumbirawo futi kuti vanyore zvibhakana zvinotaura kuti vamugabe ewo shefu, tinokuziva kuti makabatsira pahondo yerusununguko, asi panguva ino nemamiri aita nyika, chipaiwo chitanda kuno wegeneration yoimwe kuti titore nyika tise pachinhano chinoteera.
Pavabvunzwa kuti hazvizokonzeri mhirizhonga here pakawanikwa vamwe vechidiki vanenge vachizoratidzira vachitsutsumwa pachitiko chekuparutsigiro kumutungamiri wenyika, vavenge vati hwaro hwesangano ravo ndehwekukurudzira kuti vechidiki vasaite zvemhirizhonga. Mutungamiri weYard mudunhu reBulawayo Muzvare Nanzi weChuma vati vechidiki havafanirwe kuramba vakapeta maoko vachiona nyika ichiramba ichienda kumawere.
Zvekuti toramba takagara macheya takazindama, zvekuti toita maostrich syndrome ekufuchira musoro, toita senge hatisi kuona zviri kuitika. Aiwa, haisisiri nguva yacho.
Mumwe wechidiki anogara muBulawayo Farai Mteliso audza Studio 7 kuti maonero ake ndeyekuti kukandirana makobvu nematete kwange kuchiitwa nevechidiki veZANU PF uye vakarwa hondo zvinoratidza kuti hapana kuwirirana mubato iri, kuti achatora chigaro chavamugabe ndiani.
Munhu anotaridzwa support panongona kunge pane chinhu one ganditore varariri muchirungu runonzi solidarity. Kuti solidarity hunge vamwe vanhu vati havamudi ndokuti panzi padaitwa in solidarity naye.
Mashoko ayatsinirwawo navaipitule Maposa vanove mutungamiri wevechidiki mubato rezapo mudunhu reBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Zvichakadaro, kumudunhu reManicaland bato riri kutonga reZANU PF rinonzi riri kumanikidza vakuru vezvikoro uye maschool development committee kuti vavape maduta vanhu ezvikoro zvavo ekutakurisa vechidiki vari kuda kunofora muguta reHarare ava. Mutoro wedu weNauloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Bato reZANU PF rinonzi rave kuita zvekumanikidza vanhu mushure mekunge rakundikana kuunganidza mari iri kudiwa. Vatsigiri veZANU PF vanonzi vari kumanikidzawo vana muzvina bhizinesi kuvapa zvekudya. Munyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi revechidiki muZANU PF Muzvare Passionate Danda Jena vakatombotenda kuti kuwana zvikwanisiro kwange kuchinetsa zvakanyanya sezvo vamwe vange vachiramba kusunungura homwe. Asi panyaya yekuti ZANU PF yainge yoita zvetsvimbo mugotsi, munyori wezvedzidzo muZANU PF Youth League kumanikaland vakudzima dhara vati ichi handi chokwadi sezvo vaine nzira dzavo dzokuunganidza mari vamadhara vanoti chavakangoita kukumbira mabhazi pasina kumanikidza vanhu asi mashoko aya ari kurambwa nevakuru vezvikoro vazhinji vacho vanoti vakachisidzirwa nevechidiki vezano pf vamwe vezvikoro ava vanoti vari kutomanikidzwawo kupa dhiziri pachena kuzano pf mumwe mubereki muguta remutare vagodwin stole vanoti havafari nezvaitwa izvi
zano pf iri kumbunyikidza zvikoro nesu vabereki pakutakura vana vechikoro pakutakura vabereki kuenda kumiriyoni mari machi nemabhasisi aya takatenga isu vabereki muzvikoro saka ndoti maona ndozvikana minister weeducation wakatiwo hapachadima political meetings mumaschools then how come mabhasis they allowed to carry a political party for kuenda kuita miriyoni mari machi
vatrevor sarwaka ndivo mutauriri webato remdct kuno kudunhu remanikaland uye vari mumiriri wemutasa central mudare reparamende vasarwaka vashora zviri kuitwa izvi vachiti kuda kuparadza zvakare midziyo yemuzvikoro sekukanganisira kwavakaita upfumi hwenyika vapishai muchauraya inhengo yebato rinopikisa rerenewal democrats of zimbabwe avo vanoti zviri kuitwa izvi hazvina maturo ose
zano pf haisichina sapoti zvava kuita izvozvo ndio saini yekuti vagumirwa
zano pf yachisimboshandisa maduta vanhu ekambani yehurumende yezimbabwe united passenger company kana kuti zupco mukutakura vatsigiri vayo pachena kumitambo yakafanana neiyi asi nekuda kwekuti kambani iyi yakawira pasi zvonetsa kuwana chekutakurisa vatsigiri vayo kumitambo national railways of zimbabwe imwewo kambani yaitakuriswa nhengo dzebato iri pachena kudzimara yagwadamawo zvakare ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
sezvo tichitema tisina divi ratakarereka Blessing Zulu westudio 7 abata sachigaro vechidiki muzano pf mudunhu remanikaland vambuso Chinguno kuti tinzwe divi ravo nezvekufora kwemangwana uku
kumanikaland kwandinova ndini provincial youth chairman wemanikaland province urongwa hwedu huri kufamba zvakanaka mangwana makuseni tiri kumukira kunanga kuHarare we have mobilized enough resources in terms of buses, trucks, railway, and private vehicles. Nechikafu chinokwana kuvadelegates edu atutakura semanikaland province.
Ko tiri kunzwawo vamwe vari kuti vechidiki vezano pf vari kumanikidza vamwe muzvikoro kuti vavape mabhazi nekuti vamwe vabhadhare mari. Ii chokwadi here icho?
Fundraising takaita semanikaland province. Kumadzishamwari atinawo seyouth league yezano pf tikaita fundraising kuvatungamiriri vemubato medu tikapuhwa enough resources hakuna kana munhu akamanikidzwa kubhadhara kana send
ko vamwe ka vari kuti ko mari yacho yamuri kuda kushandisa ipapapa madi maita zvimwe zvirongwa zvinobatsira kana vechidiki
zvirongwa zvekubatsira vevadiki semanikaland tinazvo zvatakaita lined up kuti mayouthi tione kuti vaone affordable stands vawane vabhenefite kuland reform vabhenefite kunewcomer itwa set up kumanikaland province yethe newcomer nemadiamonds we want to ensure kuti a lot of locals will benefit saka haiwa sachika havo urongwa hwekuti vayouth vawane chouviri tinawo hwakawanda kumanikaland vari kuparura kutanga next week
sachigaro vechidiki muzano pf mudunhu remanikaland vambuso Chinguno vanga vaisiparunhare kwamutare naBlessing Zulu westudio 7 sachigaro wekambani yenational railways of zimbabwe valerima vima vanoti kambani iyi yarasikirwa nemari inosvika mamiriyoni 14 kubva zvakatanga vashandi kurangwa mabasa muna kurume izvo zvinotevera mashoko ekuti vamwe vevashandi venational railways of zimbabwe kana kuti nrz vari pakurangwa mabasa vave kudzokera kubasa rumwe rumwe vachitevera tsamba yakanyorwa nekambani iyi nemusi wechina svondo rapera yekuti vange vadzokera kubasa mukati mezuva rimwe chete munyori mukuru werimwe sangano revashandi rezimbabwe amalgamated railway workers union vakenneth nemachena vanoti Kunyanga hazvo kuramwa mabasa uku kuchiri kuenderera mberi, vamwe vashandi vari kuteerera kurudziro yakapiwa nekambani yavo yekuti vadzoke pamabasa kukundikana kwavo vanozotorerwa matano pasi pemutemo weLabor Act, mutemo wekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti Code of Conduct pamwe nemimwe mitemo inokodzera. NRZ yakatora danho iri mushure mekunge gurukota rezvemabasa nevashandi amai Priska Mfumira vanyora tsamba yekuti vashandi vose vari pakuramwa mabasa varatidze zvikonzero zvavo zvekuti sei vari kuramwa mabasa kana kuti shoko's order. Gwaro ramai Mfumira iri rinokurudzira kuti pachimirirwa kugadziriswa kwenyaya iyi vashandi vose vadzoke kubasa mukati memaava makumi maviri nemana. Mutauriri weNational Railways of Zimbabwe vafanirwa masikati vati tigovabata nemusi wechina kuti tinzwe kana paine shanduko dzinenge dzaitika. Tabata vanhema chena kuti tinzwe zviri kuitika.
Ichokwadi kuti zvimwe vamwe vashandi vakatanga kudzokera basa mushure metsamba yakanyorwa nemanejimenti. Vamwe vakatanga kudzokera kumabasa, vamwe havana kudzokera kumabasa, vamwe vari kutiwo vari kuda mari yavo. Kumavirova zvakaita saka zvinhu hatisati zvanyatsomumira zvakanakanaka tisaizvisa ese pari zvino. Patova nedivide and rule, patova nemadivizhini aripo kuti vamwe vari kumabasa, vamwe havasi kumabasa.
Tinoona kuti kambani yakanga yakapa zuva rimwe chete ichiti vanenge vakundikana kudzokera pamabasa vanozotorerwa matanho akasiyana-siyana. Pane vati vatanga here kutorerwa matanho aya?
Kambani yange yakavapa kusvika nezuro mandi. Hapana munhu atakanzwa achinge achiti anga arechivha tsamba kana kuti yedispin kana kuti yekuitwa sei. Kusvikira nhasi hapana munhu atanga tanzwa.
Saka imi muchitarisa danho rakatorwa nekambani irori pamwe nedanho riri kutorwa nevashandi rekuramba kudzokera vese vachidzokera rumwe rumwe, munofunga kuti zvichapera sei izvo?
Nyaya yedimbu muonero wangu kuita ndokuti kune vamwe vashandi vari kuti nyange ndikadzokera kubasa ndinofamba nei, kubasa kwacho ndinoronzera nenzara handikwanisi kusevera. Saka inotova chalenji hombe pakati wekomushandi pachake nekuti iye pachakanga asingakwanisi kunokwanisa kunopefomasa mubasa kwacho.
Saka zvii zvamuri kukurudzirawo kuti kambani iite kana kuti vashandi vaite pane ino nguva?
Pari zvino noona ichiiseramuitivevashandi nokuti inyaya yevashandi vakamira kuenda kumabasa. Inyaya yekuti ivo vakati ivo isusu timbomira paritivi. Nekuti ivo vaitsimidzira kuti izvo isusu hatisi kupusha yaivafadha. Saka ichii takamirira kwavari ivo vashandi kuti vatikuzive kuti apa hatitambei takadai.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi veNational Railways of Zimbabwe reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vaKenneth Nemachena vari parunare kuLawayo. Tabata onyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachitungamira sangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera, ava vanoti kuramwa mabasa kwevashandi uku kuri kukanganisa zvinhu zvakawanda chose munyaya dzeupfumi, sezvo zvinhu zvakawanda zvichida kutakurwa zvichishandisa zvitima sezvo zvakachipa uye kuti zvinotakura zvinhu zvakawanda nguva imwe chete.
Udzamu hwacho hwakati kurei kana takatarisa kuti kufambisa zvinhu nechitima pakati chipei kana takushandisa angava marori kana kuti dzimwe nzira dzekufambisa zvinhu, uye sechipiri ndechekuti zvinokwanisa kuti fambei zvakawanda kudarika kana zvichifambiswa nendege kana kuti nemarori. Saka zvinokwanisa kuita kuzokonzera kuti kana kuramwa vato kusaendera mberi kunokwanisa kutozokonzera kana kukwira kwemitengo. Asi tinofanira kunzwisisawo kuti kuramwa vato uku kwakonzerwa nekuti vashandi vanga vane gore nechidimbo vasati vawana mari dzavo. Saka hatisi chinhu changozonyukira ipapo, chichiratidzawo kusarongeka kana takatarisa hurumende neNational Railways of Zimbabwe kuti yamirira kuti zvisvike pakadai.
Tinonzwawo iwe veNational Railways of Zimbabwe vachikurudzirawo vashandi kuti vadzoke kubasa vachiti iwo vanenge vasina kudzoka kubasa mukati memaawa makumi maviri nemana vanozotorerwa matano. Mungaona here danho irori riri danho rakakodzera kuti Railways inge ichitora tichitarisa kukura kwaita dambudziko?
Tingati idanho rinoratidza kuti mwoyo yavo yakati ome nekuti vakamirira kuti vashandi vazorangwa basa mushure mekuti vabhadhara kwenguva yakati rebei. Zvino vochivabvundutsira vachiti maakuzoenda kuchirongo kana kuti tozokuendesa kumaterezi motsvaka matobudzingai. Zvinhu zvinonesa kana uri mushandi kuti umukire kubasa une mhuri yekuchengeta usina cheuviri chaunouya nacho kuti ungabhadhara school fees kana kuti ungabhadhara rent pekugara pachona panenge pachinesa. Takatomboona vakutogara iri nzira yekutarisira chidzira kuti zvinhu zviri kuitika hazvina kumira zvakanaka. Ndingangoti nzira dzavari kuda kushandisa izvi inzira dzichiridzo dzakati twasa dzinokwanisa kukonzera kuti pange pane kuwirirana.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Hurumende yeZimbabwe neBotswana dzatenderana kuti dzivhure bhodha reMabolwe neMhlampele mukuedza kukurudzira kufamba kwevanhu verudzi rwechibabirwa vari munyika mbiri idzi asi vakapatsanurwa nebhodha. Bhodha iri rinonzi richavhurwa musi wa 1 Chikumi. Mukuru wesangano reZimbabwe Tourism Authority Vakariko Gakaseke vari kukumbira hurumende mari yekuti vakwanise kuita musangano wavo wepagore weSanganai Hlanganani. Musangano uyu wakanangana nekukwezva vashanyi vekunze kuti vauye kuZimbabwe. Asi zvino muhurumende hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Gungano iri riri kutarisirwa kuitirwa kuBulawayo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeIraq yaparura urongwa hwekurwisa chikwata cheIslamic State muguta reFallujah. Iri ndiro guta remuIraq rapedza nguva yakareba riri pasi pechikwata chinopfurikidza mwero ichi. America inonzi iri kubatsira nendege dzehondo dziri kurwisa nemuchadenga. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sangano reWomen Health Alliance International rinoti richange rine chirongwa chekubatsira madzimai vanotarisana nechirwere chekutsemuka dundiro muna nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti rakabatsira madzimai anosvika 60 mumwedzi miviri yapfuura. Muzvare Priscilla Mabande vanoshanda nesangano iri vanoti shuviro yavo ndeyekuti pasave nemadzimai vanowanikwa vachinetsekana nedambudziko iri munyika sezvo vachipa rubatsiro pachena. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Mabande.
Fistula Day kunoreva kuti kune madzimai anodambudziko rekubvinza weti kana tsvina nenzira yemwana pamusoro pekuva vabatsirwa vasununguka. Saka isu seWomen and Health Alliance tichishanda nevamwe vatinobatsirana navo vekuMinistry of Health tiri kubatsira madzimai pachena kuti varapwe dambudziko iri vauye kuchipatara vosonwa dundira riya rogadzirika kuti upenyu hwavo huve hwakavanakira. Pari zvino tingati gore rino ra2016 tabatsira madzimai anosvika iwo 60 kuvabatsira nemaoperation iwaya pachinoi Provincial Hospital.
Pane zvimwe zvirongwa zvamakatarisira here iro gore rino uyezve vanonge vachida kupinda pachirongwa ichi vanoita sei?
Chirongwa ichi mufunge henyu hachisi chirongwa chekungoti chinoitwa muna April kana mwedzi upi. Chirongwa chiri kutoenderera mberi. Tikangonzwa kuti pane mudzimai ane dambudziko rakadai tinotoshuvira kuti timubatsire. Saka kuti mudzimai akadai abatsirike tine tichikumbirawo kune ivo vateereri venyu kuti vaya vanoziva munhu ane dambudziko irori kana angava ndiye wacho ane dambudziko mukwanise kungotumirawo please call kana message kunhamba dzedu tokufonerai. Rubatsiro rwatinovapa runobva kupa munhu mari yebhazi yekubva kumusha kwaanogara ikoko tomuisira mari pafoni okwanisa kuuya kuchipatara kwaanenge achirapwa kana chiremba auya.
Vanenge vachida kuwana rubatsiro matimi vanogona kuridza nhare vanoridzira kupi?
Vanoridza kwatiri isu veWomen and Health Alliance panhare dzinotevera dziri vaoputi paWhatsApp zvekuti chero mukatumira message kana please call tinokufonerai. Namba dzacho dzinoti 0782640840. Ndichadzokorora zvakare. Namba dzedu dzamunokwanisa kutitumira please call kana kuenda paWhatsApp kana kungoisa message zvekuti tikwanise kubatsira varwere 0782640840. Hapana mari yatinotarisira kuti murwere abvise. Tatinongoda kuti vakadzi ava vauye kwatiri tiwane kuvabatsirawo vararame upenyu hwakanaka.
Muzvare Priscilla Mabande vanoshanda nesangano reWomen Health Alliance International vachitaura parunare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Kushaikwa kwemabasa muZimbabwe kwava kuita kuti vechidiki vakawanda vane zvitupa zvedzidzo yepamusoro kana kuti maInvest degree vaite mabasa ekutengesa mumigwagwa. Mumwe vechidiki ava ndava Samuel Wadzai, ava vanotungamira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation. VaWadzai vanoti sangano ravo rine nhengo zviuru zvina vane madegree vava kurarama nekutengesa mumigwagwa. VaWadzai pachavo vane degree reHuman Resource Development uye ndemumwe vechidiki mazana matanhatu. Dinodzokorora, uye ndemumwe vechidiki makumi matanhatu veZimbabwe vari kuuya kuAmerica mwedzi unotevera pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vachange vachiita zvidzidzo zveutungamiri paUniversity of California, Berkeley. Ngatinzwei hurukuru yavaita namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndingati inini ndakazvimirira, ndinoona semukana mukuru chaiwo kuti tikwanise kusumukira sevechidiki, vatungamiri vechidiki vari vemuAfrica. Tinoona sekuti mukana watinowana wekuti timikise nemamwewo mayouth anobva kune dzimwe nyika, tichionesana kuti maproblems atiri kusangana nawo ndeapi uye kuti tingabatsira sei kudevelopa kana kuti kusumudzira upfumi hwenyika dzedu. One, then number two, kuti tingabatsirawo sei kumeka shua kuti matongerwo ezvematongerwo enyika dzedu dzinotibatsira, tichiparticipatawo semayouth tichigadhirisa matongero anoitwa nyika dzedu, then inokubatsirawo macommunity zedu. So ndingati pandiri inini mukana mukuru chose wokuti ndizvisumudzirei inini semutungamiri wevadiki uye unokusumudzira vandinenge ndichiitungamira.
Ndezvipi zvimhingamupini zvamungati muri kusangana nazvo?
Zvimhingamupini zvakawanda. Chekutanga ndechekuti hurumende yedu zvino inenge iri kutora nguva kunatsokurealiza kuti street vending ndo makuraramira vana vari kubva kumaunivhesiti nekumacolleges. Saka haisi kuisa matingati mapolicies pachirungu anotibatsira kuti tiite basa redu pasina kumhanyidzana. Chechipiri, nhau yecorruption yatinowana tichisangana nayo mastreets every day yekuti mapurisa ecouncil vanenge vachiuya vachida chioko muhomwe kuti munokwanise kuramba uchitengesera pawagara uchitengesera. Then yechitatu inhau yatingati kumbunyikidzwa kutorerwa zvinhu zvedu zvatinenge tichitengesa.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship muri kuona kunge chichamubatsira sei?
Chichatibatsira pakuti isusu sesangano hatisi kuda kuti mamembers edu angoramba ari mastreet vendors ba. Tikuda kuti agrowe mabusinesses avo kuti vasvike patingati maentrepreneurs muchichirungu. Saka chirongwa ichi chichandibatsira inini semutungamiri wavo kuti tiuye tikwanise kudzidzisana kuti tinokudza sei mabhizimusi edu kuti tiende pachinzvimbo chokusvika kuita maentrepreneur.
Mutungamiri wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari mumabhanga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp. Nhamba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi. ZANU-PF yoita gadziriro yekufora muHarare mangwana, vamwe vachiti vari kumanikidzwa. Asi veZANU-PF vanoti havasi kumanikidza vanhu kupinda muurongwa hwavo uhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande naMavelous Mhlanganya uye.